Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri, tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wechitatu Guyana 5, 2018. Makaterera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nhengo dzeparamende dzatora mhiko yekutanga basa dzichivimbisa kuti dzichadzika mitemo inosimudzira magariro everuzhinji munyika. Zimbabwe Anti-Corruption Commission ZAC inoti yakapiwa mari inokwana kuti iite basa rayo nemazvo. Makanzura eguta remasvingo anotora mhiko achivimbisa kugadzirisa dambudziko remvura riri kunetsa muguta iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhengo dzeparamende dzatora mhiko yekutanga basa dzichivimbisa kuti dzichadzika mitemo inosimudzira magariro everuzhinji munyika pamwe nokuvandudza mitemo yese kuitira kuti ienderane nebumbiro remitemo yenyika. Godwin Magudya anotipa nyaya iyi.
Nhengo zhinji dzeparamende dzaudza Studio 7 kuti dzinofara chose nekusarudzwa kupinda mudare reparamende uye dzavimbisa kuti dzichaita zvese zvadzaivimbisa vanhu. Mumiririri weMazoe South muNational Assembly vaFortune Chasuve ZANU-PF vati shuviro yavo ndeyekuti mitemo yese ivandudzwe kuitira kuti ienderane nebumbiro remitemo.
Asi chikurukuru chave papa, hatichada kuramba tichitaura politics. Tada kuti tirambe titange kutaura nyaya dzeeconomics. Vanhu vari kuda delivery panyaya dzemari, panyaya dzedevelopment, mishonga mumahospital. Saka iwayo madelivery goals ehurumende ndiwo atinoda kuti isusu patotarisa nyaya dzebudget. Patinoita role yedu yekuongorora mashandiro ari kuita executive, tinenge tichichachamisa executive basa tichibvunza mibvunzo yakasimbarara inoenderana nezvido zvevanhu vari mumaconstituency vakatidzosa tutiuye muno muparliament.
Mumiriri weMount Pleasant vaSamuel Banda veMDC Alliance vatiwo nyika inofanira kuva nemitemo inobata vanhu vese zvakaenzana zvisinei nekuti munhu ndewebato ripi.
Iko zvino tikutarisira kuti malaws anenge achigadziriswa apo haafaniri kunge akarerekera one side. Malaws ngaange ari fair to anyone and everybody. I think that is the essence of parliament.
Mumiriri weHarare West vari nhengo yeMDC Alliance zvekare muzvare Johanna Mamombe vaudza Studio 7 kuti shuviro yavo ndeyekuti nhengo dzeparamende kubva kumapato ese dzishande pamwe chete mukudzika mitemo nekuita basa rinobatsira mwana wese weZimbabwe.
Ungave uchibva kuMDC Alliance, ungave uchibva kuZANU-PF, ungave uri independent, tikuda kuti tiise musoro pamwe chete toona kuti tingashandure sei nyika yedu, tingaonesane sei kuti nyika yedu ienderere mberi. Because kuti nyika iendere mberi zvinotanga imo mudare reparliament. So ndochishuviro changu semumwe weumwe achange ari mumiririri mudare reparliament.
Mumiriri weGokwe nembudzi yaMunational Assembly vaJustice Mayor waHyajena veZANU-PF vaudza Studio 7 kuti vanoda kushanda vasingachichidzirwe nemakurukota ehuru mende sezvaitika muparlamende yapfuura.
Mu8th parliament makanetsa nyaya ema minister makurukota ehurumende aiinterfere nebasa redu muparlamenti. Saka mu9th parliament tinoshuvira kuti maminister achaziva basa rawo, ma MPs ari kuparlamenti oziva basa rawo. Hatidi kuti kana pane nyaya dziripo vakuru vatirai kuti batirira.
Va Joseph Chirotimba vekubera South vanoti vachashanda zvakasimba mukusimudzira vanhu vemudunhu ravo uye vatiwo vanoda kuti Studio 7 ichitanga kutepfenyura iri muZimbabwe.
Studio 7 kuti vakomana vari kuStudio 7 ngavachiuya vaite mabroadcast muno kwete kuramba vari kunze kwenyika. Ngavauye vakumbire mazuva ano nyika ya New Dispensation yaku iri open kune everybody. So Studio 7 should leave America and come to Zimbabwe and start the broadcast vari muno kwete kuti varambo vari kuAmerica.
Amai yeukai simba negavi vezano PF vaudza Studio 7 kuti vachaidzana pese pavanogona napo kuti vanhu vemunzvimbo yavo vawane mabasa.
Adzimai nevechidiki ngavave vanenge vachisanganisirwa mune zvekutongwa kwematunhu, vachisanganisirwa mune zveupfumi hwenyika ino. Ndizvo zvezvimwe zvinhu zvatichange tichitarisira muguti North Constituents kuti tione kuti madzimai vawana zvakavakwanira panyaya dzekurima.
Munyori weparamende vaKenneth Chokuda vagadza nhengo dzese mazana maviri nemakumi manomwe dzedare renational assembly nenhengo makumi masere dzesenate. Mutungamiri wenyika vanotarisirwa kudoma nhengo shanu kudare resenate uye svondo rapfuura vakatodoma vatevedzeri vavaviri zvinoreva kuti vasarirwa kudoma nhengo nhatu chete. Matare maviri eparamende aya achagara svondo rinouya kuti asarudze mutauri wenational assembly pamwe nemutungamiri wedare resenate. Pane nzvimbo dzinodarika makumi matatu dzenational assembly dziri kupikiswa neMDC Alliance mudare reelectoral court zvekuti vari kupikisa ava vakabudirira. Vamwe vatoreswa mhiko nhasi vanorasikirwa nezvinzvimbo zvavo mudare iri vanenge vanzi vakakunda vachitoreswa mhiko yekuti vave nhengo dzedare iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Zimbabwe Anti-Corruption Commission, ZAC, inoti yakapiwa mari inokwana kuti iite basa rayo nemazvo uye inoti vese vanoita zveuori vachasungwa. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau nhasi kumahofisi avo, mumwe wemakomishina yeZAC vaGoodson Nguni, avo vanotungamira bazi rinoongorora uori, vati vakapiwa mazino nehurumende itsva kuburikidza nekupiwa mari inovakwanira, izvo zvichaita kuti vaite basa ravo nemazvo. Vanguni vati vave kutovhura mahofisi kumatunhu akasiyana-siyana munyika uye vayambira vanhu vari kuenda kunzvimbo dzinowanikwa musvo wemari vachitora mari vachishandisa EcoCash kuti vachasungwa.
Taita musangano nhasi kuti titaure vatori venhau kuti zvino takuita basa redu sebasa. Hurumende iripo yamunangagwa yakatipa mari, ikatitengera zvimotokari, ikatitengera makombiyuta, ikatipa mvumo yekuti tipinze vanhu basa, kutiite basa, ikatipa mari kuti tuvhure maofisi kumaprovinsi ese enyika. Saka pane vanhu vari kuenda kunotengeswa mapizza nekumashopu vachitora mari ikeshi inoiswa kubhadharwa nevanhu, ivo voisa makadhi avo, mari yacho inotengeswa parod. Takuda kuvasunga vese, tinoda kuti vaendese mari kubhengi.
Vanguni vati vakuru vamabhanga vachabatwa kuti ndovari kubudisa mari kuendesa kune vanotengesa mari mumigwagwa vacharangwawo.
Ndayambira vanhu vemabhengi vese ndikati hapana bhengi riri kusiyiwa. Mabhengi manager vari kupa vanhu mari, tikangovabata tiri kundovasunga. And we are going to do tichatanga mainvestigation akakura chaizvo kuti bate vanhu vese vari kusenza nezvokubudisa mari kuti dzira iyi mari yacho yekutengeswa mumarodhi. Vese vanotengesa cash pavanobva kumba kwavo vakaita munyama havadzokeri kumba kwavo tikavabata. Mari ngaiende kumabhengi. Chechipiri, takapiwa mamiriyoni kati o nehurumende kuti tiwane kuvhura maofisi akati o kuti titenge zvokusevenzisa nazvo kuti bate mbavha. Takapiwa mari yakakwana.
Vachipindura mubvunzo yevatori venhau, kuti zvii zvaivatadzisa kubata nekusunga vaita uori uye vaibira nyika. Vanguni vati hurumende yaitungamirirwa nevaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe yanga isingavatsigiri kuti vaite basa ravo nemasvo.
Hurumende yanga iripo yakudhara yanga isingatibatsire kuti vairamba kuti tipinze vanhu basa, vairamba kutipa mari. Hurumende yapo yamunangagwa payakauya yakati iyo anenge aba mari ngaasungwe.
Vanguni vatiwo pari zvino vari kutsvaga vaimbova gurukota rezvemari vatendai biti kuti vavabvunzurudze nemari yehurumende inosvika mamiriyoni makumi matatu yakavharirwa pakavhara bhanga reRenaissance muna 2014 apo yainge yatorwa nenasa yaakunzi Capital Bank. Studio 7 haina kukwanisa kutaura navabiti sezvo matare akambovamisa kutaura nevatori venhau. Asi nyanzvi inoshanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute ZDI vavekezela gumbo vanoti zaki iri kushandiswa mune zvematongerwo enyika. Vagumbo vati zvinoshamisa kuti munhu akaita savabiti akabva muhurumende muna 2013 ava kupomerwa mhosva nhasi.
Muchazoona kuti zaki yave kushandiswa sepolitical tool politically assassinating opponents. Tirikuzoona kuti vatendai biti vakabva mugovernment kare havana kumbopomera mhosva izvozvo, havana zaka haina kumboita anything but izvezvi.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kubva zvagadzwa zaka hapana zvinobatika zvayati yaita mukurwisa uori munyika kunze kwekushandiswa munyaya dzematongerwo enyika kuburikidza nekuomesera vanenge vasadiwi munyaya dzematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Makanzura eguta remasvingo nhasi atora miko kuti atange basa zviri pamutemo. Vazhinji vavo vachiti vanotarisira kutanga nekugadzirisa dambudziko remvura riri kunetsa muguta. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Makanzura gumi atoreswa mhiko nemunyoro wekanzuro Adolf Gusha, avo vati vanotarisira kuti makanzura matsva nevakadzoka vachashanda nesimba mukusimudzira guta remasvingo nekupedza matambudziko akatarisana nawo kunyanya remvura. Urongwa kugadza makanzura wanonoka kutanga ukazotanga zuva radoka. Papedzwa makanzura waya kugadzwa, abva apinda musangano wavo wekutanga uyo wanga vachitarisirwa kuvhotera meya weguta remutedzeri wake pamwe nesachigaro wemakomiti achafambisa basa mukanzuru. Musangano uyu wanga uchitarisirwa kupedzwa usiku. Mumwe kanzura atoreswa mhiko, amai Selina Maridzavati, vafara zvikuru kugadzwa zviri pamutemo kuti vatange basa uye vanotarisira kushandira nzvimbo yavo zvine simba.
Tarisira kusevha community yose, sakanzela akagadzwa zviri pamutemo. Saka kubvira nhasi zvichienda mberi ndichameka shuwa kuti wadhi yangu maproblems osanga achiitika vasina pokuripota kama kanzira zasati agadziwa, ndichamira navo ndichivabatsira ndichiuya ndichiisa maproblems avo kukanzo kuti agone kusoroviwa nekanzo.
Ukuwo vaColin Maboke vewatu vanoti sezvo vagadzwa zviri pamutemo vatove mubishi rekugadzira nyaya yekunetsa kwemvura.
Mutambo ndinofarira chaizvo nezvaitika izvi. Ndinoona sekuti chitiko ichaa chatononoka nekuti vagari vanga vane 2 weeks vasina mvura ende hatisati taziva kuti ichava rini. Saka kutova nemutambo uyu uchatibetsera kuti tione kuti tingagadzisa sei dambudziko riri kubata, hazvisi kubata wadhi yangu wadhi 2 asi zviri kubata mawadhi ese ari 10.
Vagari vemasvingo vanoti vanofara zvikuru kuti makanzura azogadzwa aya. Izvi zvaita kuti makomishoni akanga agadzwa nehurumende yeZANUPF achirega basa raanga achiita. Muzare Alaika Time vanoti vanosvivira rombo rakanaka kumakanzura uye vati vatange kuongorora dambudziko remvura ranetsa mudhorobha.
Makanzura agadzirwa zvavo zviri pamutemo zvakanaka, uyezve tirikutarisira kuti matambudziko ese anga aripo senge matambudziko emvura nechichi zvichange zvichifamba zvakanaka sezvo makanzura agadzwa avepo. Uyezve komisheni yanga iripo yanga isingaiti basa zvakanaka, saka tirikutarisira kuti makanzura agadzwa zvinhu zvichange zvichifamba zvakanaka.
Mukuru wemabasa musangano rinomirira vagari remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance vaanoziva muguti vati vanotarisira kuti makanzuro achaita basa ravo nemazvo vasingaiti zvekurerekera kumapato ezvematongerwo enyika. kanzuru yemasungu ine makanzera manomwe AMDC Alliance nematatu ezanpf ndakamirira Studio 7 masvingo ndini Gandri Maramba.
Chirongwa che Studio 7 chinokuudza izviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa che Live Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ndege yabva ku Dubai yaiswa kwayo yega panhandara ye JFK iri ku New York muAmerica, zvichitevera mashoko ekuti vanhu vakawanda mundege iyi vabatwa nechirwere chisinganzwisisiki. Apo aitoreswa mhiko svondorino yekuva mutungamiri wenyika yechipiri, mutungamiri weMali vaIbrahim Boubacar Keita vakavimbisa kugadzirisa kusakadzikana kuri mutunhuru ekumaodzanyemba pamwe nepakati penyika kuri kukonzerwa nekuenderera mberi kwekurwiswa nevanopfurikidza mwero vechitendero cheIslam. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvine maonero akasiyana pamusoro pekutoreswa mhiko kwenhengo dzeparamende pamwe neseneti nhasi muHarare. Vamwe vanoti havatarisire shanduko kubva kuparamende itsva iyi sezvo nhengo dzirimo dziri kungobva kumapato ezvematongero enyika agara angori muparamende, uye bato reZANUPF raramba riine huwandu hwaro muparamende. Asi vamwe ndivo vari kuti regai tione kunowira svimbo nedohwe, vachiti vedare iri vane makore mashanu ekuratidza zvavanazvo. Vatoreswa mhiko vanoti nhengo dzeparamende mazana maviri nemakumi manomwe pamwe nenhengo dzeseneti makumi masere. Kubva muvanhu ava ndipo pachadomwa makurukota ayo anotarisirwa kudomwa chero nguva kubva nhasi. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata sachigaro veGlobal Zimbabwe Forum vaSolomon Chikowero, avo vanoti vanotarisira kuti vatoreswa mhiko ava vachashanda vachizadzisa zvido zvevakavasarudza.
Chiri chemaZimbabwe kuti Zimbabwe ifambe mberi, ivavo vagadzwa nhasi ngavachiona kuti ivo nyika inofamba mberi sei, ngavachishanda nemoyo unoda, ngavachishanda vasingatarisiri kuti vakafaridzwa nebato ripi, vasingatarisiri kuti ndakafaridzwa kubva kubato iri, asi kuti ndiri kushandira munhu wemuZimbabwe. Saka ndozvatongotarisira kuti zvevakunangabva vachigara vachingotaura ivo kuti izvo savemuZimbabwe itsva, Zimbabwe itsva yaakuchitarisirwa zviri pamutemo nekugadzwa kwakaitwa nhasi ava, kuti makore mashanu anotevera chichinja pane zvataiona makore makumi matatu nanoraudzira pfuura esa zvave kwavari ivavo vatoreswa mhiko nhasi kuti varatidze kuti zvinhu zvave kufamba nemazvo munyika yedu yezimbabwe.
Tinoona zvizvarwa zvezimbabwe zvakawanda zvainyunyuta nenyaya yekuti hazvina kukwanisa kunge zvichipindawo musarudzo dzakaitwa idzi. Vakazokwanisa kunge vachipinda musarudzo ivavo, munoona here vakakusarudzirai vanhu vamunofunga kuti vanogona kukuitirai basa?
Chinoitika ndechekuti pane makore mashanu avapuwa kutanga nhasi kuenda mberi. Pane chinonzi pachirungu kauti pachivanhu kuvandudzwa kwemitemo inoita kuti vanhu vazokwanisa kunge vachivhota. Handizvo. Saka tinotarisira kuti pamakore mashanu anotevera pavanhu vataona ndanga ndakatarisa nhasi palisi yevanhu vakavhotekwa kupinda mupariamendi vakawanda vanyuwani vakapinda imomo kudarika zvemakore apfuura esavo. Saka tinoimba kuti vachaita zvinhu zvakasiyana nezvaitika nevakudhara ende zvichaita kuti vachakwezva vanhu kuti vange vachifarira sarudzo. Vachakwezva vanhu kunyanya vechidiki nemadzimai kuti vange vachifarira sarudzo. Asi kuti izvozvo zviitike vanenge vauya nepfundiso, pfundiso ibudirire, pfundiso yekuti muve nezano hwakanaka munyika, zvikoro zvakanaka munyika, mishonga irenge ichiwanika muzvipatara yatingati kuti kunge development iripo, infrastructure irimo. Kana vakangoita izvozvo ndinoona zvichikwezva vavhoti kuti vange vachifarira kuti ha tinoda kuti tivhotewo musarudzo dzinouya dzinotevera.
Tinoona kuti pane vatoreswa mhiko ava vachikowero pane vamwewo vakanga vari kunze kwenyika mudiaspora vakakwanisa kukwikwidza musarudzo vachisarudzwa kuve nhengo dzeparamende. Munonzwawo sei semumwe wevanhu vari mudiaspora muchionawo vamwe venyu vachikwanisa kupinda?
Ndinoda kutotaura ipapo kuti ndangasingadi zvangu kupataura asi muri kuti ndimanikidza kudoma kuti umwe wevatoreswa mhiko nhasi anga ari mubati wechigaro chandakabata chino chanational chairperson ati mubati wechigaro cheglobal zimbabwe forum vadhaniel monokere kana kuti vafortune munguni ekuhange. Saka isusu cheglobal zimbabwe forum tinowa kufara zvikuru kuti basa redu rakataita for the past makore apfuura tichidzidzisana nezvenyika yedu tichionesana nezvenyika yedu taakukwanisa kuchidzoka kumucha tichizoshandira nyika yezimbabwe. Pasarudzo dzinotevera dze-2023 tinotarisira kuti onestate zvichange zvichibva kudiaspora kuitira kuti nyika yezimbabwe isangoiziva vari muzimbabwe chete asi kuti vari muzimbabwe nevari mudiaspora pamwe chete. Zvinhu zvinotifadza zvikuru izvo.
Avo vange vari sachigaro veglobal zimbabwe forum vaSolomon Chikowero vari parunare kuJohannesburg South Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Nyanzvi dzinoona nezvokumira kwakaita kunze dziri kuyambira kuti Zimbabwe ndeimwe yenyika dzichashaya mvura yezvirimwa yakakwana kana mwaka wemvura wasvika. Vaive gurukota rezvekurima vaperenzi shiri vakati hurumende ine zvirongwa zvekuti kana mvura yezvirimwa ikaita shoma sezviri kutarisirwa Zimbabwe haipinde munzara. Vakakurudzira varimi kurima mbesa dzisingadi mvura yakawanda dzakaita sezviyo, munga nemapfunde uye kugadzirisa mbombi dzekudiridza minda yavo uye kuti vasiyanise masvondo kana mwedzi yekuisa mbesa pasi. Nyanzvi mune zvekurima nezvekumira kwakaita kunze uye vachishanda netrade and industrial policy strategies Dr. Shakespeare Mudombi vanoti vanobvumirana navashiri asi hurumende inosungirwa kugadzira misika wekuti varimi vakwanise kutengesa zvavanenge vakohwa.
Mbesa diki dzinobatsira pakuti dzinoti resistei kushomeka kwemvura. Anonyanya kubetsera pakuti chero mvura ikaita shoma iwo anogona kukura.
Chimwe chataurwa nehurumende zvekare ndicho kuti pakurima kwavanoita apa vataranganidze kana kuti yainonzi staggering. Staggering inoshanda sei uye inobatsira sei?
Ukaita stagger zvinobetsera pakuitira kuti usangodependa nekuti kuri kuti pamwe wakurumidza kutyara maybe chinogona kuchawakurumidza kutyara chogona kukurumidza kuafekta nemvura shoma, but kuri kuti ukazodelayawo ukaita uchiita stagger nemastages, it means kuti one stage ikafeila unenge une pamwe pekuita fallback on. Saka ndo advantage yestaggering.
Chimwezve chataurwa ndechekuti varimi vagadzirise michina yavo yekudiridzisa pachine nguva here yekuita izvi.
Ipapo ipfungwa yakanaka nekuti mukatarisa kuti irrigation inobetsera varimi zvakanyanya. Tinoona hangu chiri chinhu chakanaka kuti even kuri kuti government ichitarisira kuti igadzirisire vanhu maequipment yavo ipapa pasizoni iyoyi, but also as a long term chinhu chinoda kungokurudzirwa kuti almost every season varimi vawanidza support.
Kuti nyaya iyi ifambe zvakanaka, chii chamunoyambira hurumende?
Tinotokurudzira kuti mainput akurumidze kuenda kumafarmers kuti uvai vachatanga kuti since that pachatwa staggering kuti vatu vachatanga kurequisa pekutanga pamutanga marains vatange kutoisawo on time. Then chimwe inyaya yeadvise kuvarimi maextension workers edu bodzi vamwe vavasati vamborima macrops waya masmall grain. And also chimwe chinhu ndinofunga kungowedzera inyaya yekuti zvezvakudawo kuti pavewo nemaketi yewaya masmall grains, bodzi varimi vedu vachirima vanorimira kuti vadye nemhuri yavo but zvimwewo kuti vatengese. Saka zvezvakuda kuti maketi make sure kuti iripo kuti varimi varima vagokwanisa kuwana kudii kutengerwa vawanewo mari yokuzo ramba vachiita mamba farming operation. So ndo zvimwe zvinhu zviri critical kuti varimi vedu vari successful.
Avo vange vari nyanzvi mune zvekurima nezvekumira kwakaita kunze uye vachishanda netrade and industrial policy strategies Dr. Shakespeare Mudombi vari parunare muPretoria kuSouth Africa neStudio 7. Yasvika nguva yekuti tinzwe zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika panyaya dzezvematongerwo enyika. Regai tiende kune vamwe vatsigiri vedu vepaFacebook page yedu yeVOA Shona neWhatsApp kuti tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Halo mukoma Kenneth, taurai tinzwe.
Hey, makadi zvenyu.
Tiri wadi, tiri kutaura nemi, muri kupi?
Ndiri kuPretoria, South Africa.
ePitori, taurai tinzwe.
Ini zvangu maonero angu ndeyekuti vamunangagwa dai vangotora vachamisa vaisa padhuze, sezvo mafosi akasplita vanhu vakatodhivhaidha munyika, vakakwanisa kubatanidza vanhu kuti nyika ione kuenda mberi.
Halo tete Mavhilasi, muri seiko?
Tiri wadi, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Namukoma Donald, muri seiko tete?
Mukoma Donald kuRustenburg. Hatiri wadi wadi, taurai tinzwa nzvadzi.
Ndiri kukuonai zvangu, ndiri kukuonai makachena chose mustudio. Nyika dzavo dzavanoda kuita partnershipi nadzidzi dzikunana China, maKoreans aya hadzitibatsiri. Inyika dzinongovapa pakuluta zvo zvatinazvo zvimuchengwa zvedu nezviwanikwa zvedu zvimwe zvatinazvo zvakaita semhuka nechii. Asi chavanobudisa chachacho hapana tete Mavhilasi, kutaura chokwadi chaicho. Tingataura zvari kaviri asi hapana nyika dzidzo. Kana tichaisira zvedevelopmenti munyika tichishanda nenyika dzidzo tiri kure.
Regai tiende kuna vandongwe. Halo.
Hello.
Makadiko?
Ndiripo mwanangu, muri seiko? Ndiri kuSouth Africa. Ndiri kuona kuti zvinhu zvacho hazvina kunyatsotimirira zvakanaka isi. Zvichanaka here izvezvizi? Tava kungopfegurira tiri munyika isiri yedu.
Saka muri kutipoitwa sei, mama?
Hai, takaomegwa vedu toshava toita sei isu. Hako vangodi kuti uyu mukomana wechidiki obvama wechiduku angotora nzvimbo tione kuti zvinhu zvingatimirira sei.
Inii ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa cheLive Talk na 8pm tiri kutarisa kutoreswa mhiko kwaitwa nhengo dzedare reparamende. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. nengo dzeparamende dzatora miko yekutanga basa dzichivimbisa kuti dzichadzika mitemo inosimudzira magariro evanhu vazhinji munyika. Makanzura eguta remasvingo anotora mhiko achivimbisa kugadzirisa dambudziko remvura riri kunetsa muguta iri. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soko isika tisenda baku VOA ndebe.